manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 28 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Varora chabudisa nhasi seAmnesty International riri kutarisa nyaya yekodzero pasi chese. Iyi kodzero dzimwe dzakavhiringidzwa nedzimwe dzakasimudzirwa mugore ra2022.
Amnesty International yoburitsa gwaro rinopomera hurumende yeZimbabwe mhosva yekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya.
Tasangana nevakuru veUnited Nations muno muZimbabwe anomirira United Nations Secretary General mukuru wacho. Chikonzero changa chiri chokuti tigovane mashoko.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change, Venelson Chamisa, voita musangano nevatungamiri veUnited Nations nezvesarudzo. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica, Amai Kamala Harris, voenderera mberi nemisangano yavo kuGhana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zangano rakazvimirira roga rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti Zimbabwe iri pakati penyika dzepasi rino dziri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya vamwe vachipondwa. Izvi zviri mugwaro raparurwa nesangano iri nhasi rinonzi The 2022-2023 Amnesty International Report. Vanonzi vari kutyorerwa kodzero dzavo zvakanyanya ndevanopikisa Vatori venhau uye vanhu vanorambidzwa kuratidzira kana vaine zvavanenge vachigunununa nazvo. Sangano iri rinoti munguva yesarudzo Zimbabwe inozivikanwa zvikuru nenyaya yemhirizhonga uye inoti sezvo nyika yatarisana nesarudzo gore rino zvakakosha kuti hurumende ione kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kugara havo vachikurudzira runyararo asi vanopikisa vanoti muromo wagara hauzarirwe nerwizi. Asi Zimbabwe yarumbidzwa nekuvandudza mitemo yekuchengetedza kodzero dzevana vasati vabvazera. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo mibvunzo yatatumira kumunyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reAmnesty International muzvare Lucia Masuka kuti tinzwe zvizhinji.
Varora chabudisa nhasi seAmnesty International riri kutarisa nyaya yekodzero pasi chese. Asi takanangana neZimbabwe riri kutetenura kodzero dzimwe dzakavhiringidzwa nedzimwe dzakasimudzirwa mugore ra2022.
Zvamunganongedzerewo semuenzaniso zviri kubata Zimbabwe kunyanya ndezvipi kubva mugwaro iri?
Dzimwe dzenyaya dzatinosangana nadzo mukati megwaro iri dzakafanana nenyaya yePrivate Voluntary Organization Bill, iro rinova bill rakange richipinda mudare reparamende rakanangana nokuti masangano ese aya anganzi manongovernmental organization awanikwa achiita inonzi registration. Gwaro iroro ranga rine maprovisions mamwe aimbunyikidza anogona kumbunyikidza kodzero dzakafanana nefreedom of association. Panobuda futi nyaya yemhirizhonga tichitarisa kurohwa kwaiita avo vanosapota bato reCCC pamarali. Imwe yenyaya irimo ndofunga yakabuda kunyange mumapepa nhau inyaya yemurume anonzi Mboneni Ncube anosapota CCC uyo akabayiwa nebanga ari parali ne pakomana vanonzi Ndebeza muPF mucha 27 February.
Ko zvimwewo zvisiri zvematongerwo enyika zvirimowo mugwaro iri ndezvipi?
Tinosangana futi nenyaya inoindirana nenyaya yakanangana nekodzero ye yatingatisisi freedom of assembly and freedom to protest. Takatarisana nevana vedzidzi yepauniversity of Zimbabwe vakasunga mushure mekunge varatidzira vasingafari nenyaya yefees yanga yakwidzwa.
Imiwo maonero amuri kuita zvingada kunzi zviitwe kuti zvinhu zvakadai zvipere munyika ndezvipi muchidimbo?
Zvatinokurudzira isu seAmnesty International, tiri kukurudzira hurumende kuti irespekte kodzero dzinowanikwa dziri muUniversal Declaration of Human Rights zvese nemubumbiro romutemo. Varespekte kodzero idzodzo dzakaita sedzana freedom of expression, freedom of assembly. Vanhu vanzi vakasununguka kuti kana vachida kutsoropodza kana kuti vachida kutaridzira vanokwanisa kuita izvozvo vasingatyi kuti vanogona kunosungwa kana kuti kunorova.
Ndopedzisira ndichitsvaga kuti panewo here zvimwe zvamunganongedzerewo zvamungati aiwa izvi zvanga zviri mugwara rakanaka mugore ratiri kutaura nezveripoti?
Ehe, zvimwe zvatiri kusangana nazvo muripoti zvatiri kuti zvanga zvakanaka inyaya yemutemo uya wemichato, Marriage Amendment Act, yakapasiswa nedare inoita kuti kurova kwevana imhosva. Saka izvozvo tinoti zvinhu zvakanaka chose, idanho rakanaka rakatobva nehurumende rokuisa mutemo wakaita saiwoyo unozoita kuti uchengetedze vanasikana zvese navanakomana.
Vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reAmnesty International Muzvare Lucia Masuka vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vaita musangano wakakosha nemutungamiri wesangano reUnited Nations muZimbabwe vaEdward Callon. Musangano uyu wanga wakanangana nenyaya dzesarudzo dzemunyika dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu. VaChamisa vati vaudza United Nations kuti vachiri kuda kuti mitemo yesarudzo ivandudzwe. Asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakaudza Studio 7 kuti vaita zvakakwana pakuvandudza mitemo yesarudzo. Hatina kukwanisa kubata vaCalon kuti tinzwe divirawo panyaya iyi, asi mwedzi wapera pachiitiko chekupa Zimbabwe Electoral Commission mari yekubatsirikana musarudzo, vakaudza vatori venhau kuti United Nations iri kushushikana nemashoko ekuti sarudzo dzemuZimbabwe dzinogona kuita mhirizhonga, vakati vanotsigira zviri kutaurwa nemapato ose zvekuti anoda sarudzo dzisina kudeuka kweropa. Asi UN Zimbabwe yanyora hayo padande mutande rayo reTwitter kuti yaita musangano navaChamisa nechinangwa chekukurudzira runyararo munguva yesarudzo uye kana dzapera. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaChamisa.
Wongu nasi tasangana nevakuru veUnited Nations muno muZimbabwe anomirira United Nations Secretary General mukuru wacho vanoona nezvokuti zvinhu zvinofamba sei vaEdward Callon nemamwe makurukota makuru avo ekunana UNDP nekumwe kumapazi akasiyana United Nations. Chikonzero changa chiri chokuti tigovane mashoko kuverengedza pfungwa uye kupanana miono nemuzano kuchinjana matama kuti nyika inofanira kufamba sei kunyanya-nyanya mukuti Zimbabwe inge iri nyika yakagadzikana inobudirira uye nemufaro nguva dzose. Takatarisana nezvizvarwa zveZimbabwe, mutariro dzavanadzo, shuviro dzavanadzo dzokuti dei sarudzo dzaitwa murunyararo murugare, dzaitwa pasina gakava, bopoto kana mbonga-mbonga nekutatsurana.
Saka imi ndezvipi zvamanga muchivapira wapi?
Haistati nemashoko atachiturawo ikoko, munoziziva kutanga taura uye tunoamba chitaura kuti tachida kuti sarudzo dziongororwe neUnited Nations kuitira kuti pasaita kana utsotsi kana kuti ukiribidi unogona kuitwa pano neapapa. Munongoziva mweya wematongerwo enyika unogona kubata vanhu, vamwe oda kunobiridzira, vamwe oda kunokanganisa. Tongoda zvinhu zvitiwe pajikerere pachena. Anenge abudirira okorokotezwa, anenge asina kubudirira hakuna unonzi kune adyiwa, hakudyiwi vanhu. Aiwa, asisi zeuro ikazi nojikana na wano, asisi ze mavamba. Kuno ti unungani gangu wa mperekezi, wano obatana pamwechete, ozi wa kuzanza zino gezana. Nyika yofamba zakanaka. Saka gosho kora tatichipa rema reforms anodikwa, rebasa rinofana kuitwa ne United Nations.
Kuita sei chaezu vacha misamunga jekisa irepapo.
Kuwanduza mabasa anazeki, mabasa esa nunga jiendeka. Ekuti dei taone kwa zvinhu zvichitika zvakanaka tine voters roll rinowiriranwa tavaone nyaya kuti vari ku diaspora vavote tavaone nyaya kuti vanhu pavanovhota mumaruwa hakuna anotinwa semombe nasabhuku kana kuti namambo sabhuku anofanira kuti apedza rwake rwokuvhota oenda kunorara omirira kunzwa kuti nyika yanaka vanenge vachivhotawo madzishi anongovhota kwete kuti vanhu vanombunyikizwa kana kutinwa sokuti vari kupinda mujibhi semombe kana muka izvozvezvo hatizvitenderani nazvo sarudzo padzinedza buda ngadzibude ipapo ipapo dzive dzatozikanwa inonzi real time muchirungu
mutungamiri webato rinopikisa retriple c vanelson chamisa vari parunare muHarare na blessing zulu westudio 7 Mutewedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris avari kushanyira Ghana pari zvino vati panofanira kuve nekuzvipira pakudyidzana nemushandira pamwe pakati peAmerica nenyika dzemuAfrica. Amai Harris mudzimai mutema wekutanga kuva mutewedzeri wemutungamiri wenyika munhoroondo yeAmerica uye vataura mashoko aya pamberi pevechidiki zvuru zvisere muAccra. Vataura nyaya dzekuwanisa madzimai mukana uye kutsigira zvirongwa zvemadande mutande zvechizvino zvino nezvimwe. Vati kunyange paine zvimwe zvinorwadza zvakaitika munhoroondo yeAmerica neAfrica, vati zvakakosha kudyidzana. Nhasi amai Harris vaendawo kuCape Coast Castle, nzvimbo yaitakurirwa vanhu vemunyika iyi vaiendeswa munhapwa kuAmerica nedzimwe nyika dzakabudirira. Amai Harris vatiwo vakataura nenyaya dzezvekuremekedzwa kwekodzoro dzevanhu kusanganisira vanoita zvehungochani pavakaita musangano nezuro nemutungamiri wenyika iyi vanana Akufo-Addo. Nyika dzose dzavari kushanyira muAfrica dzinoti Ghana yacho, Tanzania neZambia dzine mitemo inoomesera vanoita zvehungochani. Nezuro amai Harris vakati nyika yavo yainge yapa Ghana mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi matatu nemapfumbamwe emadhora ekuAmerica kana kuti $139 million yezvirongwa zvebudiriro. Mukuziya rwendo rwaamai Harris, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvoupfumi muzvinafundo Elliot Masocha.
Amai Harris vari kuGhana ike zvino izvi, tinoziva isu kukosha kweGhana munyaya dzeindependence yeAfrica kuti Ghana ndiyo nyika yekutanga muAfrica yakawana rusununguko rwayo ikaruhupa kunyika dzeAfrica. Saka kuenda kwavaita kutanga nokuGhana rwendo runo kuratidza kusimbisa rusununguko rweAfrica. Zvekare amai Kamala Harris mudzimai wechitema, tinoziva isu kuti vatema vazhinji vakabva nokunana West Africa wokunana Ghana vachaenda kunzvimbo yaibva vatapwa maslaves ayaya vachinovona kwakabvo dzinza ravo rokudiro kuna baba vavo kuvachandoadressa vechidiki vari kuGhana pamwe chete nokusongana novanovona nezvamatande mutande tech entrepreneurs ndivo madigital sector leaders pamwe chete nokusangana namasangano anobetsera kusumudzira madzimai munyaya dzezveupfumi.
Tinoona kuti amai Kamala Harris vachinge vabva muGhana vachange vakananga kuTanzania, zvakakosha sei kuti vange vari kushanya kunyika iyi?
Tanzania tinoiziva iyo iri nyika inotongwa nomunhu wechidzimai. Kuenda kwavo ikoko kunosimbisa zvekare kuti vanhu vatifanira kutarisirana pasi. Tinoziva isu kuti vakadzi ndivo vanorima chikafu chinodyiwa pasi pano pose kudarika kana varume. Saka kuenda ikoko kunosimbisa kuti utongi hwavakadzi hunofanira kungosumudzirwa soutongi hwavarume, nokuti vakadzi vane zvavanoita zvakawanda. Saka inzira yekuratidza vana vangava vasikana, vangava vakomana, vangava varume vakuru kuti aiwa nguva yekuchatarisirana pasi yakapera.
Mungaonawo Zimbabwe ichizokwanisa here kuwana ichiwana cheuviri mushure mekushanya kwamai Kamala Harris kune nyika nhatu idzi.
Zimbabwe iri kungodarikirwa nenyaya dzehombe dzokuti vatungamiriri vacho vari pazvirango zveufumi, saka pachivanhu tinoti havamhoroseki navanhu vakuru vakaita sana vice president ivavo. Saka vari kudarikira zvekare Zimbabwe, asi hazvirevi kuti zvirongwa zvari kufambira kuAfrica zvichadarikira Zimbabwe. Aiwa, nokuti zvirongwa izvi zvine zvisungo zvakange zvatoitwa kuUS Africa Summit yakauya vaFrederick Shaba vachimiririra Zimbabwe.
Nyanzvi munyadzo zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica naMavelas Mushanganya uye weStudio 7. Paita gakava guru munyika panyaya yekuti vanhu votongerwa rufu here kana kuti kwete. Izvi zvinotevera urongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu pamutongo uyu wakaparurwa nezuro nebazi rezvemitemo richitsigirwa neCenter for Applied Legal Research pamwe nemuzinda weSweden. Nyaya yekutongera vanhu rufu yagara kubva kare mutsika dzevatema kana kuti dzechitendero chechikristu ichikonzera mutauro. Mutoro wenhau weStudio 7 Nonurai Jena akaenda pane mumwe musangano waiziya nyaya iyi nezuro parimuka hall kukadoma kumashandaland west ndokuti panyaya inotevera.
Nyaya yekutongera vanhu rufu yagara kubva kare mutsika dzevatema kana dzechitendero ichikonzera mutauro. Vamwe vanoti kutonga ndekwamwari nevadzimu, asi vamwe vanoti ukatamba nepfumo unofa nepfumo. Mumwe akataura nezuro achiti chirango ichi chinofanirwa kubviswa ndevasteri Mafusire ava vakati havaone zvichibatsira kutongera munhu rufu.
Inini ndinoona nyaya yemutongo werufu inofanirwa kuitwa abolish, nokuti hazvina zvazvinorapa pamhuri inenge yaurawa kana kuti munhu wapara mhosva akazourawazve. Wafanana nemutoro muviri ichange ichiitika, nokuti vaurayirwa vacharamba vachifunga nezvemunhu wakavauraya, vakavaurayira hama yavo, neuyuzve wazourawa sokutsiva kurawo kwehama yavo.
Izvi zvakatsigirwa nemumwe mugari wemumusha unogara veruzhinji werumuka vaCleopas Benhura.
Takazoonekwa zvakare kuti kune kune munhu akati nemhosva iyoyo yekuuraya, nokuti akatongerwa akadanga akatongerwa.
Vasimba raShegutsa vanoti vamwe vanhu vari kumanikidzwa kuuraya nekuda kwenhamo.
Ini kana ndakazvitarisa ndinoona sekuti vanhu vari kushaya zvekumabasa hakuna, vanhu vanezaro. Saka chinozokuitika munhu kana aonerwa anozongofungoti ndikangohanira umwe munhu arikubva kuchaundi nepepadhoti rake ndogona kungomutorerawo ndomurova nebhemba rangu totiza ndonodyawo kumba kwavo.
Asi vamwe vakaita sava Solomon Gondo vanoti kutongera vanhu rufu kunofanirwa kuramba kuripo sezvo mhosva dzakawanda dziri kuramba dzichiparwa kudarika nguva yakare.
Zvitaura pana mazvikonzi kubva 2005 kusvika pari 2018 years mutemo uyu wedestinies hausikuteedzerwa. Dai mutemo uyu chinhu wanga uchiteedzerwa ka ndofunga dai wareducer the crime rate, vanhu vanotya kupara mhosva. Mukati za 2005 pakaitwa zadzidziswa time yana maredeki nanachito. Saka ndinini destinies inini maonero angu nemafungiro angu ndikutinoa inofanira kuiswa, haifanira kutombotsika.
Amai Priscilla Jaole vanoti vanhu vanotya kuuraya vamwe vanhu vakaziva kuti naivo vanogona kutongerwa rufu. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights kana kuti Zim Rights vadzikamai Bere vanoti sangano ravo riri kutsigira kuti mutemo wekutongera vanhu rufu ubviswe, vachiti unotyora kodzero dzevanhu.
Isu tinoona sekuti mutemo wekutongera munhu rufu kunyange apara mhosva yakaita sei zvayo, mutemo unotyora kodzero dzavanhu, zvikuru sei kodzero yeupenyu.
Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri muWashington DC. Apo sarudza dzegore rino dzoswedera pedyo vechidiki vakawanda vanoti rwendo runo vari kusarudza vatungamiri vane hanya neveruzhinji kwete vanhu vanoda kuzvipfumisa panguva yeveruzhinji vari kutambura. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki vanoti vachabuda nehuwandu hwavo kuenda kunovhotera vanhu vavanofungidzira kuti vachavandudza upenyu hwavo pamwe nekuvabvisa mukutambura kwavari kuita. Mumwe mudzimai wechidiki wemuHarare uye ari nhengo yesangano revechidiki reZimbabwe Youth Arise, Muzvare Tatenda Makuvire, vanoti vachavhoterwa vanofanira kuzadzisa vimbiso yavanenge vaita pavanenge vachitsvaga mavhoti, kwete kuzoswera vonakidzwa neutepetepe hwezvigaro vachikangamwa matunhu avo.
Tinotarisira kuti vange vachimiririra vanhu kwete kuzvimiririra ivo nehomwe dzavo. Ngavaise mapolicies anoita nyika yedu ibudirire. Ngavazadzikise zvezva vanenge vavimbisa pavanenge vachikumbira kuti vasarudzwe, kwete kungoisa mapromises avasingazokwanise kuzadzikisa.
Mumwe murume wechidiki anobva kuzvomba munzvimbo yeGokwe, Vasiya Ncube, vanoti rwendo runo vechidiki havafaniri kuvhotera mbavha dzinoba mari yeveruzhinji kuti dzigutse matumbu adzo.
Tiri kuti isu kuno Gokwe kunoku hatichadi makansera asikazivi basa rake. Takuenda pamaMP hatidi zvindomundomu. Zvindomundomu zvari wanavhara zvipi. Munhu anongoita kuparliament unonoita basa rongonovata. 3 kuna president hatichadi mamafia, magod mafia. Toda vanhu vakachena, vanhu vane moyo wevanhu.
Murume wechidiki anogara kuSouth Africa, vabheki Mpilo Ncube, vanoti vechidiki vanofanira kurangarira kuti makore awanda vachingogariswa paguyo sembwa, naizvozvo vanofanira kuvhotera shanduko.
Bato ranga richitonga makore ese adarika aya ratadza kuti pashanduko yatiri kuda. Mafungiro angu ndeyekuti kana tikapinza vanhu vatsva muzvigaro izvi, vanogona kutipa shanduko yatiri kutsvaga. Tikavapa mukana tinogona kusvika kure sevechidiki.
Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzemadzimai echidiki richishandira mudunhu reMashonaland Central reInstitute for Young Women Development, Muzvare Glenis Changachirere, vanoti vechidiki vanofanira kuvhotera vanhu vachasimudzirawo upenyu hwevanasikana nemadzimai echidiki.
Chekutanga, kuda vatungamiri vanokwanisa kugadzirisa nyaya yezvemasocial services delivery, migwagwa, zvikoro, zvipatara. Chechipiri, kana zvinhu zvisiri kufamba sezvazvakaita pari zvino, taura kuti hatisi kufara nechakati, varikuda kutererwa kwete kuti vabva vatosungwa. Chimwezve chiri kutarisirwa nemadzimai echidiki, tiri kutukwa nokuda kwemuviri wedu. Saka varikuda vatungamiri vanokwanisa kugadzirisa mitemo yekuti madzimai varemekedzwe nezvavari.
Nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika vaElton Ziki vanoti vechidiki vanofanira kuisa vhoti pamunhu wese anokwikwidza achiratidza kuti anoisa zvido zvenyika yake pamberi.
Munhu wamuri kusarudza unoda nyika yake kusvika papi? Uyezve vechidiki havafaniri kukanganiswa nemamwe mafungiro anobva kuzvanopa maonero asiwo. Semazuva anokuru kunetsa nyaya yeAl Jazeera, chechina ndechekuti unobatika here munhu uyu wavari kusarudza kuti aite kanzura wavo, kuti aite MP wavo?
Mumwe wechidiki anoongorora zvematongerwo enyika zvekare akambomirira Zimbabwe kuWorld Federation of United Nations Association, vaMakleo Mapfumo, vanoti pakuvhota vechidiki vasatarisa kuti munhu anobva kubato ripi asi kuti ari kuvimbisei.
Kana tichivhotera munhu hazvinei nekuti anorepresenta party ipi, kuti ndiwe TCC here, ndiwe ZANU-PF kana ndiwe MDC. Chekutanga chakakosha ndechekuti ari kutaura zvinhu zvinobatika here. Unogona kutovhotera vese vari pa 3 vakatosiyana mapati, nenyaya yezvinhu zvinobatika zvavanenge vachitaura.
Vakafanira kubata chigaro chemutauriri wevechidiki muCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma, vanoti nhongonya yenyaya iri pakuwaniswa kwevechidiki mabasa, zvimwe zvose zvinozotevera.
Hatigoni kugara munyika ine vechidiki vanenge vachitengesa matomato, ine vechidiki vakutengesa airtime iwo vane madegree. So toda vatungamiri vanotaura nyaya dzekuti vechidiki wana sei mabasa. Takazviona muna 2018 vamunangagwa wakapromisa kuti vechidiki wachana mabasa anodarika iwo 2 million jobs, asi takazviona kuti havana kana basa rimwe chete zvavo ravacreata.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kune vechidiki muZANU-PF zvavanoshuvira kubuda musarudzo dzichaitwa. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZimbabwe Electoral Commission kuti vangani vechidiki vakanyoreswa kuvhota rwendo runo. Vamwe vanomirira kodzero dzevechidiki vanoti kana vechidiki avo vanosvika zvikamu 60 nezviga zvinomwe kubva muzana vakasabuda neuwandu hwavo kunovhota, havana wekuchemera kana zvichabuda musarudzo zvisingaenderani nezvavari kutarisira. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zvimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kufumurwa kweuorimi kutengeswa kwegoridhe kwakaitwa nenhepfenyuro yeAl Jazeera kunogona kuisa bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe pazvirango kubva kumasangano akaita seWorld Bank, IMF neAfrican Development Bank sezvo riri kupinzwawo mumambure ewori aya. Nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose, muzvinafundo Elliot Masocha, vanoti zvakaburitswa neAl Jazeera zvinhu zvikuru chaizvo zvinokanganisa upfumi hweZimbabwe, vachiti zvinozivikanwa pasi rose kuti kufambiswa kwemari kunofanirwa kutarisiswa nebhanga guru renyika yoga yoga.
Zvinokanganisa upfumi hweZimbabwe, mari yenyika yakaita seZimudhora iyai inoshaiswa simba nezvinhu zvakaita saizvozvizvi, nokuti zvinenge zvoratidza kuti bhanga guru romunyika harisi kukwanisa kufambisa mari nenzira yakatarirwa kuti ishandise mari nomutemo weZimbabwe, zvekare nomutemo wokufambisa mari pasi rese. Saka zvinozoitika ndozvokuti mabhengi akaita sana World Bank anozoshaya chivimbo nebhengi reZimbabwe, zvekare bhengi romuZimbabwe rinogona kuzopiwa zvirango.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvare Chennai mutambasere avari kuBritain vanoti nemamiriro akaita nyaya iyi bhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe rinotofanirwa kuferefetwa nemasangano anokweretesa mari pasi rose aya, sezvo dzimwe dzemari dzinonzi dzaifambiswa muZimbabwe dzaive dzakasviba.
Nyaya yakabudiswa pachena nedokumentary reAl Jazeera inotoda kuferefetwa nemamwe mapato akaita sana World Bank nana IMF, nenyaya yokuti humwori uyu huri kusanganisa mari dzavanenge vachiti ivo money laundering kana kuti counter terror. Idzi imari dzinenge dzichishandiswa kuita zvinhu zvakaipa munyika kubva mumaproceeds of crime. Zvichaita zvakare kuti Zimbabwe iswe paspotlight, zvichaita zvakare kuti Zimbabwe ide kuongororwa nemapato akasiyana siyana pasi rese.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo kunyanga hazvo mavhidhiyo eAl Jazeera achiri kuenderera mberi, kana hazvo zvakazonzi hazvisi zvechokwadi, zvipomerwa zvabuda kusvika pari zvino zvinosvibisa zita renyika.
Even malegations ayakamza sechokwadi, maperceptions yayo anenge acreatwa anoita kuti pave nespotlight yakanyanya kunyika yeZimbabwe. Pane masangano aripo akaita sana Financial Action Task Force anotarisa nyaya idzodzi dzemoney laundering. Saka zvinogona kuzoita kuti senyika tipedzisire takuitwa relisted kana kuitwa even blacklisted.
Asi Dr. Chitambara vanoti avaone zvavo masangano akaita seWorld Bank neIMF achitora matano pasati paitwa tsvakurudzo nemasangano akaita seFinancial Action Task Force. Imwe unyanzvi mune zveupfumi vachitaura vakazvimirira vaTrust Chikohora vanotiwo vachakamirira kuona zvikamu zvose zvemavhidhiyo eAl Jazeera kuti vagozokwanisa kubuda nechinzvimbo chaicho. Asi vachikohora vanoti Zimbabwe yagara inotoripa zvirango nechakare.
Zimbabwe yagara iri pamasanctions already sezvo kuti yava munoita. Saka handizivi kuti mamwe matanho angazotorwa anenge ava api pamusoro peyaakagara tiinawo.
Studio 7 yaedza kubata gavhana vereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi, asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi Dr. Chitambara vanoti danho rakatotorwa kare neboka rebhanga guru reZimbabwe rinoferefeta mafambisirwo emari munyika reFinancial Intelligence Unit rekutanga kuferefeta vamwe vari kufumurwa muhuori uhu vaHubert Angel pamwe navaEwan Macmillan idanho rakanaka chose.
Idanho rakakosha uye danho rinounzawo confidence. Of course whether my investigations are achizoburitsa anything, I think that's something else, but idanho rakakosha iroro in terms of restoration confidence.
Vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti vari kuona sekunge nyaya yekuburiswa kwegoridhe zviri kunze kwemutemo iyi ingangokanganisawo zita renyika pachaitwa musangano wekutanga webhanga repasi rose weWorld Bank Spring Meeting uyo uri kutanga musi wa10 kubvumbi muWashington DC. Ukuwo Al Jazeera iri kutarisirwa kuburitsa chikamu chepiri pazvikamu zvina zvevhidhiyo iri nemusi wechina. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection nhasi na8pm, apo tiri kutaurisa nyaya yekuburitswa kwehuori hunonzi huri kuitwa mukutengeswa kwegoridhe uye zviri kubuda kubva musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato reZANU-PF musarudzo dzenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Amnesty International yoburitsa gwaro rinopomera hurumende yeZimbabwe mhosva yekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Tabva tashwa kumagume chirongwa chedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiyemina Gaino Gumede Saidi.